Kuti Profesa Mukonza muri kuona sei zviri kubuda ku ANC iri kuda kusarudza vatungamiri vatsva.
Ku elective conference ya ANC iri kusarudza vatungamiri vatsva zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuona vakasarudzwa nema branches kuti vakwikwidze varipo vanoti pa panipo ya president kana vatiro Ramaphosa navazweli Mkize pavaviri avo vanga vakambotungamira kwekutanga tanga ndiva Ramaphosa, asi nekutaurirana taurirana kuri kuita maprovince emuno muSouth Africa vemubato reANC vazweli Mkize vanenge vari kuita vachiwana rutsigiro rwakati kuti asi vazvanyatsobuda pachena kuti ari pamberi mumwe ndeupi. Pa-deputy president pana vapo Mashatile ndo vanga vambori batwe home ANC nava Oscar Mabuyane vari kutungamira province ye-Eastern Cape. Ronald Amola varipo zvakare, asi mashoko andanzwa munguva shoma yapfuura ndeyekuti ivo vatai vakuda kupa mukana kuna vaOscar Mabuyane. Saka ndopa nemutevedzero wemutungamiri wenyika ipapo.
Tiri kuonawo kuti panenge pane ropa rakaipa pakati pavaRamaphosa nevamwe vari kutsigira vaZuma vaimbova mutungamiri wenyika. Zviri kufamba sei apa?
Hongu sekuzvakwa munoita inyaya yatoo nemakore kubva pakabva vaZuma pachigaro vachisiiwa naRamaphosa havana kunge vanyatsoita kudyidzana kwakanaka. Nekuda kwenyaya dzakawanda wanda dzimwe dzacho ndedzekuti vaZuma vanoti vaRamaphosa vakashora utungamiri hwavaZuma. Pakabuda nyaya yekuti vaRamaphosa vakati ayo makore mapfumbamwe akaitwa navaZuma vari muofisi akanga ari makore ekutambisa, kana kuti pachirungu inonzi 9 wasted years. Saka izvozvo zvakashatisa vaZuma. Ndobva tazoonawo vaZuma havana kunyarara, vabuda muofisi vakaramba vachingotaurawo mamwe mashoko akanga asiri ekudyidzana zvakanaka navaRamaphosa. Ndo zvimwe zvakakonzera. Ndobva tazoona vaZuma vachizomboenda kujeri paya. Saka pane nyaya dzakawanda.
Mubvunzo wekupedzisira, tingatarisira riini kuziva zvinenge zvabuda musarudzo idzi?
Pane sarudzo dzevavari kuti maofficial kana kuti top 7 yeANC. Zviri kunzi zvinobuda musarudzo zvinofanira kutaurwa mauro ano, saka hazvifaniri kusvika mangwana zvisati zvataurwa. Tapedza izvozvo, pane yavanoti National Executive Council, dare guru rinotonga pakati pemakongresi. Saka dzeivavo vachazotangawo kuvhoterwa kana top 7 yapedza kuvhoterwa. Zviri kubuda musarudzo idzodzo dzemamembers enational executive council, tiri kutarisira kuti zvibude pazuva ramangwana.